mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 Gumiguru October 2021 makacherera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inonzi haisi kuratidza kuzvipira mukurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Bato reZANU-PF rinoti murume akaenda kumatare edzimhosva achipikisa kusarudzwa kwava Emmerson Mnangagwa vakabuda mubato iri kare. America yava nedambudziko rekushayikwa kwevashandi apa mabasa mazhinji ave kumuka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Izvi zvinotevera minduro yakapiwa nehurumende kunyaya iri kumatare yekuti idzike mitemo inobatsira mukudzikisa dambudziko iri rakashorwavo neUnited Nations. Vakaenda kumatare kuti hurumende iomesere vanoroora nekurodza vana vasati vabva zera. Vanosanganisira muzvare Sharon Moffat vekumasvingo vakabatana nemasangano akaita seLegal Resources Foundation neWomen's Coalition of Zimbabwe. Vari kuda kuti pachechi yemarange pose paitwe dzidziso yekuti kurodza vanasikana vasati vabva zera kutyora mutemo zvichinzi zviitwe kwemavhiki gumi nemapfumbamwe. Vakaendeswa kumatare vanosanganisira mutepedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvemukati menyika vakaZembe Kazembe, gurukota rezvemadzimai amai Simbiso Nyoni uye Zimbabwe Gender Commission vachinzi vamisetsika yokurodza vana vasati vabva zera kunoitwa nechechi yemarange Apostolic Church of St. Johane neIndependent African Apostolic Churches ichimirirwa neApostolic Churches Council. Hurumende iri kukurudzirwawo kuti itore vanasikana vakaroorwa vasati vabva zera yovatsvagira kwekupotera. Asi magweta ehurumende anoti yaita zvose zvinodiwa pamutemo kuchengetedza kodzero dzevanasikana uye vari kuiendesa kumatare vari kuratidza kurasika. Hatina kukwanisa kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda.
Tatambira gwaro rawapindura kazvinonzi muchirungu response yavaita kune masamanis anga akaendeswa kudare nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachimirira Legal Resources Foundation, Women's Coalition in Zimbabwe namzvare Sharon Moffat. Gwaro ravo rakavanarabva kune magweta ekwatoni General's Office akamirira Minister of Health naministri dzakawanda dzisingaiti nemari kutotaura kuti inova Minister of Health nevamwe vakadaro maminista ehurumende vavari kutaura kuti isusu zvamuri kutaura izvo kuti machild marriage disease tikutoita zvinhu zvakakosha kaitoita zvakakosha zvikuru.
Mungatsanangura ipapo here?
Takatsamadzwa nemashoko atagamuchira nhasi awakapindura mutsamba dzakaendeswa kumasamaniso kwai kuti muresponse yavo kuti vari kuzviita isusu taita zvinhu zvakawanda zvikuru kuda kudzidza nyaya yemachild marriages. Asi zvinorwadza ndezvekuti nyaya idzi inyaya dziri kutaurika munyika yeZimbabwe sezvamunoziva nyaya dzatakanzwa dzakaitika kumanikaling dzakazobuda kumanika proso nehamwe mamedia house atidzitaura nezvazvo inyaya dzatiri kuti dziri pervasive muchirongo, inyaya dziri kuitika kwakawanda. Zvatakatiri kuzama kuti apa masamanisi edu chikumbiro chedu chatakaendera kuhigh court chinga chiri chekuti vanhu vadzidziswe kumachechi kumapostora aya kwete wega waite masvondo 19 akatevedzana paine nezvimatsamba aritaura kuti aiwa kurodza vana vari pasi pemakore zvakashata.
Saka ivo muzvare Sharonava vakaendesa nyaya kumatare zvii chaizvo zvavaroda kuti zvinge zvichiitwa?
Vanga vari kukumbira kuti paitwe matano yanotorwa nevemacheche mapostora vanonyora zvinooneka zviri pajekerere pamatare pamacheche avo akati wandei wandei. Tinozviziva tisi kushora mapostora aka kune mapostora matoembresa atogamuchira aritoparidza shoko iroro rekuti aiwa kurodza vana vari vabiki zvinhu zvakashata, asi vari kuti pane vamwe vasati aembresa vasati vagamuchira ngapapihwe magwaro matsamba anotaura kuti aiwa kurodza vana vabiki kurodza vana vasa vasati vabvazera zvinhu zvakaipa zvinhu zvakanyangara, so zvionekwe ende zvitevedzwe kuti vanopinda machechi vava vazvigamuchire vazve vadzidziso vadzive. Besides that vanga vari kuchemawo zvakare kuti vari kuberebera rehigh court kuti ripewo order inoti hurumende nevane masimba ekuprosecuta kana ekusunga nekuendesa vanhu pamberi pedzimhosva waite zvinhu izvi nekarikiriti nekukurumidza.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU PF rinoti vari kuzviti inhengo yebato iri vaSaibeth Musengezi avo vakaenda kumatare edzimhosva vachipikisa kusvarudzwa kwavaEmmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomu havasisiri nhengo sezvo vakabuda mubato iri kare. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti vaMusengezi chikomana chakapandukira musangano panguva yavanoti ndiyo yakapandukavo vaGodfrey Senengamu vakanofoma bato ravo. VaMugwadi vanoti sebato vari kuona kuti zviri kuitwa navaMusengezi nevari kuvatuma zvine njodzi yakakura munyaya dzemutemo sezvo vari kusvibisa zita reZANU PF. VaMusengezi vakaenda kudare repamusoro rehigh court vachinyunyuta kuti musangano weZANU PF weCentral Committee wakaitwa muna 2017 uyo wakasarudza vaMnangagwa kuti vambofanobata matomu wakaitwa zvisiri pamutemo sezvo vaMnangagwa vakange vasisiri nhengo yebato iri mushure mukudzingwa kwavo. Vanotivo zvakare musangano uyu waifanirwa kutungamirwa nevaiva mutungamiri webato Mushakabvu Robert Mugabe kana kuti vaive mutevedzeri wavo vapendekezela Mupoko. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMugwadi.
ZANU PF zvekare mungangoda kuziva imemo kuti kana muchida kuona kuti uyu inhengo yeZANU PF tarirai chiso chake mutarise mapfekero matauriro namafambiro nezvaanorwira nezvinomutorera nguva zvinokutaridza izvozvo kuti iyi haisi nhengo yeZANU PF. Ko nhengo dzeZANU PF kamuno dzine dzidziso inobva kuchechapo school of ideology dzinoziva mafambisiro anoita basa.
Asika vaMusengezi vari kuti inhengo yeZANU PF inotove nemakadhi nemagwaro ayo ose.
Vasibheti tinomuziva chiri chikomana chakapandukira musangano panguva yakapanduka vaSenengamu vakanofuma bato ravo. Handizivi kuti nyaya dzekuZANU PF unoziwanei, asizve kune vari kumutuma kana kuti vanoshanda naye vangangoda kuziva kuti isi hedu namaziso makuru atinawo anofamba masikati neusiku tichange tinoongorora kuti anoziva here mwana iyeyi nevari kumutuma kuti zvaari kuita izvi zvine mavery disastrous legal consequences nokuti ari kutanisha zita remusangano waasi zvinhu zvinosungisa zvekare zvinhu zvinoita kuti akuzosungwa kumadamages nekuda kwedefamation kana kutanisha imeji yemusangano. Kana achizviziva kana angasingazvizivi zvakakosha kuti agare aziva zvinokasira. VaMnangagwa the legitimate president of ZANU PF hakuna umwe ari kuti ndiye president weZANU PF. Handizivi kuti kune umwe here wamambonzwa imi achiti ndiye mutungamiriri zvekare ari kunyora mukuru weZANU PF. Kana pasina tazvinozivikanwa kuti president aripo handizivi kuti mashoko aya vari kumawana kupi.
Vari kuti kugadzwa kwavaMnangagwa kwakaitwa zviri kunze kwomutemo nokuti ivo vaMnangagwa vakanga vasisiriwo nhengo yebato vadzingwa mubato munoti
vaMnangagwa vakagadzwa committee vakazadziswa neextraordinary congress yakaitwa muna 2017 mwaka waDisemba. Saka handizivi kuti mashoko ari kutaurwa nomwana uyu ane uteshe mukati here uye ane urozi here mukati kana kuti dzimwe nyaya dzekutungana kwembudzi zvake zvekunyetsaka kunyorwa mumapepa. Tinotoshamisika tichiona vamanewsroom navamwe vari munomusandaka vanozviti maregional newsroom vachiti atekitekidai nokuti vanotsvaka kumurwa kwezanup f abva kochidzwa ika musangano wezanup f aurara ari manewsroom wakavakwapahwendesa nemwoyo nenhovo dzavanhu noruzhinji vomuzimbabwe vanhu vatema vanozvitarisira pasi vanotonga nyika yavatema. Saka naizvozvo hatina nguva yekuvhundutsirwa nokuukura kwembwa kwechitima chingatadza kufamba here nokuda kwekuti mbwadzi kwajopo dziri kuukura.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Zvichakadaro kuMDCT kune nyayavo yavakudzanai mashumba avo vakarohwa nevatsigiri vebato iri svondo rapera mushure mekusheedza musangano nevatori venhau kuti vabudise pachena zvavanoti vanoziva pamusoro pemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora zvine chekuita nemafambisirwo emari dzebato iri nezvimwe. Vamashumba vanoti vakave nhengo yeMDC kubva payakavambwa muna 1999 vachiti vamunzura vakatyora mitemo yeMDC uye havana kuita zvakatongwa nedare redzimhosva mukusarudzwa kwemutungamiri webato iri.
Inini ndifounda memba yeMDC kubva 1999 ndakasenza naTsvangirai, ndakasenza naMaikupe, ndikasenza nayo vamunzura asi nyaya yati kunetsana nekuti vamunzura vakaruramba kutipa mari yangu yandakasenzerai muhoro kubva gore rakapera vachiti iyoyo nemhaka yekuti waisapota Madam Kupe.
Saka ndei pane nyaya yachete papapa
neimwe nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kupokana navamonzora nokuti vamonzora vakatyora bumbiro remutemo rakataurwa nesupreme court judgment kuti endai munoita extraordinary congress yenyu muchiteedza ma2014 structures muchiita nevanhu vanga vari kumabhuku atinonzi madelegates uye munofanira kunge muchiita nekorama yakakwana ye 4500 pati congress yavamonzora yavakaita yanga ine 1000 saka zvichireva kuti yanga isina kukwana korama. Izvo zvine chinyunyuto changu pano kubva nokubvira nguva yese.
Saka nyatsa kukonzera kuti vamwe vanhu vebato iri vakurovei kana kuti varwisana nemwi chii?
Chakanyanya kukonzera kuti vanhu vebato vandirove vakatumwa navamunzura vachitungamirwa naYvonne Msarurwa. Yvonne Msarurwa munhu anga akauraya vamuteedza polisi wekuGrandville. Saka unhu hwavo hwajaira hweviolence saka vakatumwa navamunzura kuti vauye vandirwise kuti ndirege kufumura zviri kuitika maererano pakati pangu naivo vamunzura.
Mune umboo here wezvamuri kutaura izvozvi?
Ndino umboo hwakazara wahwande kuti akapiwa mutongo wokunzi iwewe wauraya mupurisa saka kuzoburisa wakaita mujeri wakabuda mujeri nemhaka inoti pardon rok ende munhu vanhu vapiwa vanzirwa dzisina president vaufanira kuzoita makore mashanu wapara mhosva saka iyo vamusarurwa rakatyora chibvumirano chavakaita pakati vana president wenyika.
Nyaya yamuri kutaura kuti iri pakati penyu navamunzura inyaya yei? Inozikanwa here? Yakambotaurwa here?
Nyaya yangu pakati pangu navamunzura inozivikanwa nokuti vamunzura varora vakaramba kundibhadhara mari yangu yomusenzo vandinenge ndichitambira. Yechipiri vamunzura vakatadza kundidzinga basa zviri pamutemo kana kuti vakatadza kupinda neni pahearing kana kuti vakatadza kundipa tsamba yekuti ndadzingwa pabasa. Saka nyaya idzodzo dzakakurukurwa mustanding committee mubazi guruguru reMDC.
Saka vamashumba chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi? Kurwiswa kwamakaitwa zvese zvamuri kutaura izvi kuti pane nyaya pakati penyu navamunzura, pane nyaya pakati penyu naamai Yvonne, pane nyaya pakati penyu nebato rese reMDCT yavamunzura, chii chamuri kuita pamusoro pazvo zvese izvi?
Chokutanga ndamhangara kumapurisa, mapurisa atambira nyaya yangu watanga kuita ufau kukuongorora nyaya iyoyo saka ndakamirira mapurisa kuti wapedze then mwanhu wozoendera kudaro.
Muna gweta here anokumirirai anokubatsirai panyaya idzi?
Ndamhangara kumapurisa vamapurisa vatotanga kupeya feya nyaya yacho vachienda kunzvimbo yakaitika zvinhu ndo zvinhu zvandaita. Chechipiri ndichasungisa bato ravo zvichingamidza naye Yvonne avandirowa inonzi Sivo, ndichovaendesa. Wakandinyadzisa kundirowa, wakandifumura hunhu hwangu.
Imi nenyu makadini kubva zvamarwiswa pamuviri wakadii?
Mukoma, ndiri kurwadziwa, mbabvu dzangu dzakakuwara dzakarohwa nomukoma.
Makaenda kwachiremba here?
Ndakaenda kwachiremba musi iwoyo, ndikaita zuva rese ndikarara kwachiremba, ndikazobuda musi wegovera.
Vakudzanai Mashumba vanoti inhengo yeMDC kubva payakaumbwa muna 1999. Tatadza kubata mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana 4 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 463,673, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine 32 zvine 132,688. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave 3,275,000 zvine 3,275,033. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,500,045 zvine 545,717. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanokurudzira kuti mutengo wehwawa nefodya uwedzerwe kuti pawanikwe mari yekugadzirisa zvinonetsa mubazi rezveutano. MuNewsday makare, mutevedzeri wegurukota rinoona nezveindustry necommerce vaRahesh Kumar Modi vanoti panodiwa mari inoita $336,000,000 emadhora ekuAmerica, US$360,000,000, kuti kambani yeHisco Steel igadzirwe zvekuti ishande zvakare. MuChronicle mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzakatemera ivo nevamwe vakuru mubato ravo zvirango kuti paitwe hurukuro pamusoro penyaya yezvirango. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Banda banda taura pano pa South Africa pa Eastern Cape. Ndatirekai ndingotaurawo pamusoro penyaya yekutaurwa naMonzora vaDagrasa. VaDagrasa vakataura nyaya yakanaka zvikuru pano pa Studio 7. Vachiti ivo navatsvangirai kureva kuti the late ndivo vakanokumbira masanctions kuti aiswe. Kana zvakadero nyaya yacho yakanaka, kai yakanaka zvikuru. Zvino zvayakanaka kudero vari kuti ndivo vakanokumbira masanctions kureva kuti ivo vaMonzora vasati vafa vachipo. Saka isu takutovakumbirawo sevana veZimbabwe kuti masanctions ava kutaura kuti ndivo vakamakumbira. Vachienda kushamwari dzavo idzodzo dzaona kuti kwavakamakumbira vano mabhisa. Izvezvi hatikadi kunzwa nyaya yekunzi masanctions akaiswa naanani, masanctions akaiswa naanani. Takutongoziva kuti masanctions akaiswa neMDCT inotungamirwa navaDagrasa Monzora.
Ndati mimi mauve ndozo ane mbunzo wangu anditaura zvakawanda. Ndati ndozo makarwira here? Ndozo makarwira here izvozvo? Namo yatana yemuZimbabwe makaenda imimi kunorwa musango muchigara musango muchitambudzika muchiriniwa namvura muchitasiwa mukafira ikuko wamwe wakadzwawo dzikasara dzashirikadzi vaona vakasara dzanherera mukatambudzika. Handiti Zimbabwe yakanga iri pamusorosoro ichitochiwa nedzimwe nyika wana Mozambique wanani vachitoti izi vanhu vemuZimbabwe vakagarika. Saka imimi nenhamo yatanayo iyi Zimbabwe yanga iri the food basket of Africa. Saka ndo here zvamakarwira ndozvamakarwira kuti titambudzike kudai so. Saka dai zvanga zviri izvozvo zvamakaendera kuhondoka tetsetati no panyaya yekuvhota iyo kuti nyika isununguke tingadai takaramba 1980 ingadai tisina kuvhota dai takazvifembera kuti ndoo zvamakaenda kunorwira zvekuti titambudzike matambudziko iro ataakuita izvozvi. Vamwe vanhu havachaoni mari yechikoro chaiyo, vanhu havachaendi kumayunivhesiti, mari dzaakushayikwa. Asi zvese Zimbabwe yaiverera muchine mukaka. Saka ndomubvunzo wangu iwoyo kuti ndozvamakarwira here?
Masera sei, masera sei, vashamarari vedu vestudio 7 naana mukoma Jonga naana mukoma Tanonoka. Zita ndinonzi Sam Magura kuCape Town South Africa. Ndangotiwo nditauri pamusoro pekubatikana kwandaita nenyaya yevanhu vanoshandiswa nezanupf kwatsarumbira vachiita basa rokuratidza purezidendi kuinda nzendo dzake dzaanenge achida kufambira. Izvi zvaratidza muzuva ranhasi kuti vanhu vematsarumbira, inini ndiko kwandinobvawo zvekare, asi zvaratidza kuti munzvimbo yematsarumbira tichine vanhu vasati vatambura, vasati vaziva kuti upenyu hunokwanisa kuchinjwa, vanhu vasati vaziva kuti shanduko inodiwa munyika, vanhu vasati zvevaziva kuti vana vavo fanika kwa vanhu vekwatsarumbira nhasi vandisvodesa, vakatarisa vana vavo vakati wandei vari kufira kune nyika dzine dzakada sekuna na South Africa. Inyaya yekuti vana vari kutiza nhamo vachiuya kuno kuna na South Africa vachinda kunyika dzisi dzavo. Matsarumbira iyo ingi yanga iri leseni yeyokuti vabereki vaone kuti mafiro akaita vana vavo, kunyanya gore rino negore rapera, munzvimbo yematsarumbira makabuda zvitunha zvakati wandei zvichibva kuno. Vana vadiki zvekare, asi nhasi unowanikwa vabereki vematsarumbira, vana vevatsarumbira vachirambidza vanhu vanenge vachida kuti vachinjevo upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Vanhu vematsarumbira hanhasi vandisvodesa, kana kuri kupusa zveshuwa zvoda kutorutsiswa. Izvi ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kurukura nezvechirongwa chehurumende yeAmerica cheFulbright Teaching Excellence and Achievement Program chine chinangwa chekusimudzira varayiridzi pasi rose. Tiri kutarisawo nyaya yekupinda kwevechidiki muchirongwa chekukurudzira vanhu kuti vanyoretse kuvhota kana kuti voter registration program. Mune Zimbabwe musakanganwa nekuteerera chirongwa ichi. Muine neMike Hove nasi na8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Makambani mazhinji muAmerica ari kunetseka kuwana vashandi apo mabasa mazhinji ave kubuda zuva nezuva. Iko zvino mabasa mazhinji ari kumuka zuva nezuva pasina ari kutora mabasa awa. nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDivra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu vajaira kushanda vari kumba naizvozvo havachadi mabasa avasingaiti vari mumba mavo. Vanoti vanhu vari kutyavo chirwere cheCovid-19 icho chichiri kunetsa pasi pose. Muzvinafundo Masocha vanoti makambani mazhinji ava kuwedzera vashandi mari nekuvapa zvimwe zvisiri mari zvakaita sekuvabhadharira mari dzechikoro nezvimwe, asi mabasa ari kubuda ari kushaya anotora.
Mabasa muAmerica makambani anoratidza sekuti ari kushaya vanhu vari kuzopinda mabasa, vari kutsvaga pari kuvhurwa ikonomi yeAmerica. Nepasi rose nyika tinoona kuti dziri kuvhura ikonomi, saka tiri kuona kuti makambani anetseka kwenguva yakatirebei kunyanya gore rido ra2022 zvekare tava kuenda kunana Christmas nenyuwero uku. Tinoona kuti vanhu vomuAmerica vanotenga zvakawanda chaizvo zvokuti makambani ari kutsvaga vanhu, vamwe voko haya temporari, vamwe voko haya permanenti, vachivashayiwa nokuda kwezvikonzero zvakawanda wanda zvinoita kuti vashandi vambomira kutsvaga mabasa vachimboita zvimwe zvavari kuita. Saka pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti makambani ashaye.
Mataura profesa kuti makambani mazhinji ari kuda vanhu vemabasa akasiyana siyana, sei zvichiramba zvakadai? Vanhu vari kurambirei kutora mabasa akazara kudari awa?
Pane zvikonzero zvakati wandei, chikurukuru chimwe chacho ndechokuti vanhu vari kudya COVID kunobatira COVID kumabasa, zvekare vamwe vanhu vavajairira kushanda kumba. Panozonzipo mabasa ari paya ndokuti uende kuofisi havachadi. Chimwe zvechikonzero ndechokuti vanhu vane zvimari zvavo zvimwe zvavari kupuwa nehurumende savazuvano, vanhu vanohora mari dzimwe dzinonzi dzapasi dzinobvira pa150,000 zvidzaka, vari kupuwa mari pamwana wega wega wavanenge vanaye. Vagozobatanidza zvemari iyoyo neimoya vanenge vakasevha vachiri kumabasa, vamwe vari kumboti aiwa ngatimbomira kuinda kubasa ite zvinezvi. Zvekare zviri kuitika ndezvokuti tinofanira kuziva kuti COVID yakauraya vamwe vanhu, ikarwarisa vamwe vanhu zvekare vaiberi vachienda kumabasa. Ndozvimwe zviri kuita kuti kushayi kwevanhu kumabasa. Zvekare totarisa kuti vamwe vanhu vaisitora mabasa kava vari vanhu vanobva kushe kuimiva maimigrants aiva vamwe vaibva kuMexico nedzimwe nzvimbo. Ike zvinezvi kupuwa visa yacho yekuuya kuAmerica zvava kunetsa zvekare. Saka tinoona kuti zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vashayikwe kumabasa.
Chii chingaitwa kuti vanhu vadzokere kumabasa kana kupinda mabasa matsva ari kunze akazara munyika?
Zvingatoitwa namakambani, ndo zvakaitwa namakambani akaita sana Amazon makuru makuru aya anoti kana ukauya kubasa tinokupa bonus. Zvekare makambani mamwe ari kuti kana ukauya kubasa uchida kuzoenda kuchikoro tinokupinza zvekare chikoro. Saka kuwedzera mari nokupa vashandi mamwe maincentive nokuvadzidzisa zvekare ikoko, pamwe chete nokuti vape vanhu vamwe vokuzhe. Kune nyika dzakawanda dzina vanhu vasina mabasa, vakavapawo vanhu ivavo vanenge vari qualified kuti vave vazobetsera kumabasa kunoku. Zvinobva zvadii? Zvinobva zvashara. Saka zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa namakambani pamwe chete zvinogona kuitwa nehurumende zvekare kuti ufumi hweAmerica husimudzwe navanhu vanenge vachisevenza.
Zvino zviri kuitika izvi zviri kubata nyaya dzeupfumi sei?
Zvinobata nyaya dzeupfumi nenzira dzakati wandei, nokuti kana vanhu vasingaendi kumabasa havasi kubhadhara income tax dzakawanda wanda dzinofanira kunge dzichinge dzichishandiswa nehurumende kutishandira isu pachedu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDivra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inonzi haisi kuratidza kuzvipira mukurwisa dambudziko rekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Bato reZANU-PF rinoti murume akaenda kumatare edzimhosva achipikisa kusvarudzwa kwavaEmerson Mnangagwa vakabuda mubato iri kare. America yave nedambudziko rekushayikwa kwevashandi apa mabasa mazhinji ave kumuka zuva nezuva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.